Bhodhi iri rinoti mari iyi haina kubvira yasvika kuzvifa kunyange hazvo iri kunzi yakabuda muhomwe yehurumende. Vaiva mubati wehomwe webhodhi iri vaPhilemon Matshana vanoti vanyorera muzvare Coventry kuti vavachenure panyaya iyi kana kuti voendeswa kumatare.
Vabvo vatitumire mutaura nini taia vakatiudza nyika kuti isu hatina tumire nai apa tadada kutaana zive kuti zviri kutaura izvi manyepo.
VaMatshana vanoti vari kukumbira kuti nyaya yemari iyi imhanharwe kumapurisa.
Kana mukura chinangwa chava chakaapa 2 million iwani ipapo rinokuvatsa mwanga achitaura chokwadi chiri kusiyana chekuti 2 million yacho yakaenda saka isikuti sezvo minista vari kuti vakaiona chibva kufainai chichiuya kwavari rapachitiwa tsvakirizvo nevanokwanisa kuita mainvestigations vakapindura mabasa iwayo vatadze kuti 2 million yakaenda kuti voti kuzvifa haina kuuya zvino zvatachingokumbira chete kuti 2 million mari yakawandisa.
Hatina kukwanisa kubata muzvare Coventry kuti tinzwe divi ravo sezvo runhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Bhodhi iri iro raitungamirwa navaFelton Kamambo rakadzingwa basa neSports and Recreation Commission richipomerwa mhosva dzeuori kusanganisira kusashandisa nemazvo 2 million iyi kumakundano eAFCON 2019. Asi vaKamambo vanoti rave gore nemwedzi mitanhatu kubva vadzingwa basa nenyaya ye2 million iyi asi nanhasi hapana magwaro ari kubuditswa kuti mari iyi yakapiwa zifa rini uyezve ichiiswa mubhanga ravo ripi.
Mari yatakapiwa zifa i53,000 apa magwaro anoratidza kuti zvichiwa payakapinda ichibvapo yesarati bankment nekushanda kwayakaitwa kukunzi haina paakwidzwa takatoratidza dzakaishandisa zia muna 2019.
Vanoti vazivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vakanyepera paramende nenyika yese apo vakati bhodhi ravaKamambo harina kushandisa nemazvo 2 million yakabva kuhurumende. Kudzingwa kwebhodhi ravaKamambo kwakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rese neFIFA iyo isingatendere hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri wenhabvu. Vamwe vatambi vakaita saMarshall Munetsi anotambira Rennes kuFrance vari kukurudzira SRC kuti idzore vaKamambo kuZimbabwe itenderwe kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kutsigira Munetsi panyaya yekuti vaKamambo vadzoserwe pabasa.
Tinovimba kuti vachasunga nemazvo togodzosa naKamambo pabasa
kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZifa vaGift Banda vati vane zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa nematambudziko akatatsana nenhabvu vakati vachazivisa munguva pfupi inotevera. FIFA inoti sarudzo dzose dzichaitirwa kuda kubvisa vaKamambo hadzisi pamutemo uye icharamba ichivatora semutungamiri wesangano renhabvu muZimbabwe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.